manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu zvita 24/2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Rachel tondiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi
ndatadza kutora mari yangu kubhengi zvinoreva izvo kuti mhuri yangu ichange isina zvekutya zvakakwana panguva yedu yehoriday sezvo mabhanga achizovhurwa svondoro
vanhu vakawanda vatadza kutora mari dzavo kumabhanga nhasi
krismas yegore rinoro yakaoma handisingazivi hangu kana kune vamwe vari kukwanisa kuafodhawo vaine kuwanawanawo income iri beta kudarika isusu bcause isusu income dzatingowana dzishomo hatikwanisi kuti titenge zvinhu nemari dzatinenge tinayo ichibva yangokwana pakufa
veruzhinji vanoti havasi kukwanisa kuita machikichori musi wekisimusi sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari
gore ra2021 ranga riri nani pane gore ra2020 tiri kuona kuti zvinhu zviri kufamba hazvo pati pijana pijana pati riri nani hatingariti gore rakaoma kupfuura mamwe makore ese anga chiitika
mutungamiri wenational constitutional assembly valavmo madhuku vanoti gore ra2021 ranga riri nani pane gore ra2020 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC vanhu vakawanda vatadza kutora mari dzavo kumabhanga nhasi izvo zvichaita kuti vatambe zororo rekisimusi vasina chekubata mutori wedu wenhau nunurai jena uyo ari muchinoi anotipa nyaya inotevera
vamwe vevanhu ava vaswera vari pamutsetse asi vatadza kutora mari dzavo izvo vanoti vatatadza kutengera mhuri dzavo zvekudya pazororo rekisimusi mumwe atadza kutora mari yaakatumirwa nemukoma wake kubva kubritain nemukuru ndiva musavenga netom avo vati makambani anoshandiswa kutumira mari anoisa tumitemo twakawanda senzira yekunonoka kana kusada kupa vanhu mari dzavo nenguva vatomo vati kana munhu aine nhamba yaanenge atumirwa nemunhu anenge atumira mari hapana chinoita kuti arambirwe kupiwa mari yake
ukavabvunza vana mukuru vanoti vanoda original ID iro repepa bati munhu angatumwa munhu anenge aazotora anenge ane MTC namba anenge ane nhamba yemunhu amutumira but inozi you bring in even bureaucratic issues yekuti leso zvinhu zvamuri kurequire in that process is too old munhu ngaangoya nenhamba yake dzani zvangofanana kana ndine kadhi rangu kubhengi ndobvunza chitupa kuti chiite chii sei muchida kuti zvityise izvo zvisingatyisi
mumwe atadza kutora mari yake kubhanga rezimbabwe bank vasimon sose vati mhuri yavo ichava nehorodho yekisimusi inorwadza sezvo vanenge vasina zvekudya zvakakwana
ndatadza kutora mari yangu kubhengi zvinoreva izvo kuti mhuri yangu ichange isina zvekudya zvakakwana panguva yedu yehoriday sezvo mabhanga achizovhurwa svondoro
asi vamwe vashandi vepachinhoi university of technology avo vaisirwa mari dzavo nhasi kumabhanga vatozomanikidza mukuru webhanga repsb kuti avhure nguva dzekuvhara dzadarika mushandi uyo anoda kuzivikanwa nezita rekuti melod asi mari yavo yapinda masikati ano nokudaro vataurana nemukuru webhanga kuti vatore mari dzavo
tatonzi namaneja chimuyai ndosaka tiri pano taime yekuvharwa bhengi yatokwana kasi vanga vatinyange bhengi rakavharwa tinosvikaivekasi ndosaka tiri pano
nyanzvi munyaya dzezvemari vachishanda negimri finance vagilbert muponda vati mitsetse yevanhu vari kutora mari kubva kunze kwenyika mucherechedzo wekuti zvizvarwa zvemunyika zviri kuchengeta hama neshamwari dzakasara kumusha
makiu arifai ari kukonzerwa nesupply yawanda yemari iri kubva kunze
service indikina kuti volume driven queues because vanhu vari kukutora mari kunze vawanda zvirikuita kuti vanhu vari kudiaspora vari kushanda nekusapota mhuri dzavo zvinodadisa even tikatarisa volume yeaccount yemari iri kubva kunze I think previously yanga iri kuma 800 million but now it's moving closer to $2 billion ziri kubva kunze kudiaspora
vanoponda vati panofanirwa kuitwa urongwa hunoita kuti mari idzi dzitorerwe kumabhangi
saka I think what he needs is it's further investment muma channels ema remittance iwaya plus panofanira kuitwa because you see a lot of those who are collecting money are unbanked noti munhu aingada kutora mari yobva aendesa kunotengesa maybe kuita pamusika patema saka panokoretwa sitting yacho kati kuti mari inokwanisa kupindira directly kuma bank accounts evanhu iri forex kudaro so that iwewe ukatumirwa mari ka uchibhenga neCBZ kana uchibhenga nePOSB mari yako ngaibva yaenda straight kuCBZ foreign currency account yako that's your nostro account
nitete pamabhanga nenzvimbo dzekutorera mari iri kuwanikwawo kunzvimbo dzakaita seHarare Bulawayo Mutare nekadoma hatina kukwanisa kunzwa divi remabhanga sezvo vakuru vavo muchinhoyi vati titaure nevanobvumirwa kutaura nevatori venhau kuHarare avo vanga vasingadaviri mbozhanhare dzavo ndakamirira studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena
vanhu vakawanda vanoti vachatadza kutamba zvakanaka zororo rekisimusi mangwana sezvo vari kuomerwa neupenyu Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera
mumwe mugari weMuHarare angoda kuzivikanwa nezita rekuti vaPablo vati pazvinhu zvavanga vachitatsira kutenga vakwanisa kutenga zvinhu zvishoma sezvo mitengo yezvinhu yakwidzwa zvakanyanya
mitengo yacho mahanzvinhu nemapunda zvitengese zvinenge zvichingokwira ichindezvitenga haina kukwana unozongotorawo 1212 nekuti vanhu kumari yatinenge tatumwa kumba wazonzwisisa mari yatinenge tapuwa kumba kuti vanenge tiudzo kunokwana aiwa haikwani
mugari wekudziva rasekwa extension vamelulex banda vatsigirawo kuti mitengo yezvinhu iri kudhura
Christmas yegore rino yakaoma asingazivi hangu kana kune vamwe vari kukwanisa kuafordawo vaine kuwana wanawo income iri better kudarika isusu bcause isusu income dzatiri kuwana dzishomi hatikwanisi kuti titenge zvinhu nemari yatinenge tinayo ichibva yangokwana ipapo pao unofanira kuti utosqueeze utoita kadhiri
nepamusana pekudhura kuri kuita zvinhu amai Melody Dube vati dai hurumende yaongorora vemabhizimusi vachiti kumwe kukwira kwaita mitengo havasi kukunzwisisa
zvinhu zviri kudhura ukaenda kufanika uine ekukwesha hauna chaunoburisa unotouya nezvinhu zvishoma-choma zvaunoda chie zvauzvitengi nekuda kwekuti zvinhu zviri kudhura mafuta ekubikisa ari kudhura zvokuti pataiatenga anga achakachipa but iyezvino akutorova kuma 700-800 saka kana uchida kutotenga hautombotengi zvekuti ndatoasiya nanchitoada kuti wotiwo zvinodyiwa nevana vana makaroni nana raisi zvese izvi hapana chiri kutombotengeka kune havo vanozvigona asi ini ndazvitaka ndinokurudzira kuti hurumende dai chititarisirawo mashopu kuti vationere kuti mitengo iri kuitwa iyi potowo vachitaura navo vanogona kunzwawo vakadzikisawo kurangarirawo vaya vanowanawo zvishoma
mumwe mudzimai ane chitoro chinotengesa mbatya amai Priscilla Ndou vati havasi kuwana vanhu vakawanda vari kutenga zvinhu zvavo munguva ino zvichienzaniswa nemamwe makore
takatanga takatarisirawo kuti sengo yechrismas pamwe kuda tichabhusta masales but zviri kuratidza kuti vanhu havana mari nenyaya yekuoma kweupenyu
asi mumwe anotengesa zvinhu mumigwagwa vatafadzwa muzamanyo vati michero yavo iri kutengwa zvakanaka uye vari kutarisira kisimusi yakanaka gore rino nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe vanyasha muchitya vati kukwira kwemitengo yemafuta edzimotikari pamwe nekushayikwa kwemari yekunze mumabhanga ndezvimwe zviri kukonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu
Mungo mitengo iri kukwira zvinhu zvichienderana nekuti mitengo yemafuta yemotikari peturu nedizeri zviri kukwirawo sezvo zvatinoziva kuti pakangokwirawo mitengo iyi zvinhu zvese zvinoteverawo kukwira zvobva zvasanganawo nekuti iko zvino auction system yakamboti miswei saka avo vanoda kutenga mari yekunze vakawanda vakuiwana pamusika mutema apo panova pane mutengo wakati kwirei saka sezvo munhu achida kuita bhizimusi unoitira kuti uwanewo cheuviri tinoonawo vachikwidzawo kuti vakwanise kuwana mari yekutenga inoitawo kuti bhizinesi ravo rirambe richienderera mberi ndosaka tiri kuona panguva ino mitengo yatinoti mabasics iri kukwira
mafuta ekubikisa marita maviri ari kutangira pamadhora mazana manomwe ukuwo makirogiramu maviri eshuga achiita madhora mazana mashanu huku inorema makirogiramu maviri ichitangirawo pamadhora chiuru nemazana maviri nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinhu zvichakanaka muzimbabwe nguva ino vanhu vaiita chipatapata kunotenga zvinhu zvekushandisa pazororo rekrisimusi negore idzva asi nekuoma kwaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi vanhu vakawanda vava kutadza kutenga zvavanoda sezvo vasina mai yekushandisa pazororo rekisimusi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
sachigaro veMDC Alliance muNorth America Province vatawanda dzvokora vari kukurudzira veruzhinji kuti vasaungana zvakanyanya munguva ino yezororo rekisimusi sezvo denda recovid-19 richakapfunya chisero pasi rose ngatinzwe hurukuro yavaita naMavlas Mushanganya huye weStudio 7
MGC Alliance inotungamirirwa naPresident Nelson Chamisa tinoshuvira mhuri yeZimbabwe iri muno mudiaspora neiri kuZimbabwe kisimusi yakanaka tinozviziva kuti gore rino ranga risina kumira zvakanaka nenyaya yeCovid-19 saka tinoti aiwa yanguva yekuti timbotenda Mwari yanguva yekuti timboyeuka kuzvarwa kwemwanakomana ngatiitei tifare asi tichiti farei farei tobva tatindika nekuti tichinaro dambudziko redziwa mupengo ngatiregedzei kuungana zvakanyanyisa uye vanenge vakaungana ngatipfekei mamaski edu togeza maoko vari kumamishawo ndizvozvo nevari kuno tinokushuvirai zvimwe chete izvozvo kuti tese tinge tiine kisimusi yakanaka tichitarisirawo gore rinouya kuti rinenge riri gore riri nani munyika nezvinenge zvichiitika munyika tinotarisira kuti mwari vachatinzwa chirwere ichi chedzihwa mupengo chobva chaenda
tombodzokera hedu mukuwanikwa imi muchipembera zuva iri rekisimusi imi muri kuzviita sei tichiona kuti vazhinji vari kutya kuti vasangane pamusoro pedenda iri asi vamwewo vane zvavari kuteedzera kuti vanenge vakabayiwa nhumba nezvimwe zvakadaro vanogona kusangana zvakamira sei kwamuri ikoko
aiwa ndizvozvo chaizvo tanga tichitarisira kuti tinenge takazadza dzimba sekuziva kumba kwachifika kumba kwemunhu wese tositi kuno guta kota yese inouya kuzoungana kumba kwachifi asi gore rino takatoti aiwa ngatimbomirai tochitongounganira kisimusi yacho tiri mhuri chete nekuti kuunza vanhu vakawanda hauchaziva kuti uyo abva nekupi uye vanenge vari vanhu veukama kuti uchazobvunza kuti pakabayiwa nhomba here iwewe zvinobva zvazonetsa saka takangoti ngatingokambai kisimusi yacho tiri mhuri ende ndozvatinenge tichitokurudzira kuti vanhu vaite vasanyanya kuzara mudzimba vasanyanya kuwandisa nekuti kisimusi iyoyi ingatove nemakuva nekuti inobva chirungu anoti inogona kutoita super spreader saka tichitongoramba tichikurudzira vemhuri kuti vasaunganidze vanhu vakawanda vangotamba Christmas vari vega
avo vanga vari sachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vachitaura vari parunhare vari kuNorth Dakota naMavlas Mushanganya huye weStudio 7 sezvo tichitema tisina kwatakarerekera Marvelous Mushanganya huye weStudio 7 aptaura zvakare nenhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza avo vari kukurudzira vatyairi kuti vasanwe doro zvakapfurikidza sezvo nguva yezororo iri nguva inoitika njodzi dzakawanda
muri Zimbabwe hama vadikani vadiwa vateereri tinokushuvirai kisimusi yakanaka gore rino tinoziva kuti gore rapera rava gore rakariri musanganiswa wezvo kufara kuchema kunyunyuta kusuwa kune vazhinji vakarasikirwa nehama nekuda kwechirwere cheshura matongo nechirwere chechidziva mupengo kune vakasiyana siyana zvimwe vazvina kuafambira mukati mehombodo dzavo mari dzakanga dziri kutiza ndarama hadzina kuwanika nyika iri kuita sekunge iri kungozungunyuka asi inoda simba renyu kuti tibatane pamwe chete iva nyika imwe chete ive nyika yedu nekuti Zimbabwe inovakwa nevaridzi vayo imi ndimi varidzi vezimbabwe ndimi munoivaka hazvina basa kuti uripi zuva ranhasi tondera kuti izuva rekupemberera nekutenda mwari kuti tasvitsa rimwe gore tasvika pakrisimusi tiri vapenyu dai mwari vatitungamirira
zvinyi zvamungakurudzirei veruzhinji pazororo iri rekisimusi
ndaingakumbira hama dzedu dzinofadzwa nedoro aiwa kana muchinge manwa doro musafarire kutyaira farirai kugara pamba nekutonderai munogona kuuraya vamwe kana kuzurai mimi muri dzikasara dzichitambura zvikuru sei musararadze nekuti iri harisi bhavhadhe renyu ibhavhadhe remwanakomana wamwari nezuva rekuzvara kwajesu ngationei kuti hatina kuuraya vamwe neuchapa hwekutyaira takadhakwa uyezve vari kufamba vachienda kumamisha mutingwarire nekuti chirwere chedziva mupengo chatakashira nenyika saka musangofunga kuti chapera hachirespecte christmas hachizive chinonzi christmas chinongokubatai chengetedzai mhuri dzenyu chengetekai
imi sezano pf muri kuti chii kune veruzhinji
imi nebato rezano pf tinokushuvirai upenyu hwakanaka tinokushuvirai kisimusi itsva kisimusi yakanaka yakakomborerwa izano pf inoti kwamuri iwe neni tine basa nyika yedu inoda iwe iwe unodiwa nenyika yedu dai makakomborerwa uwe nenguva yakanaka
avo vanga vari nhengo yezano pf dr masimba mavaza vachitaura vari kubritain namarvelous muhlanganya huye westudio 7 yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muzinda wemutungamiri weamerica wewhite house wazivisa nhasi kuti america ichabvisa mutemo wokurambidza vanobva munyika sere dzekuchamhembe kweafrica kupinda muamerica muzinda wewhite house unoti izvi zvichaitwa panopera gore rino nemusi wechishanu america yakadzika mutemo uyu musi wa29 mbudzi zvichitevera kubuda kwakaita mhando yecovid-19 yeomicron variant mazana nemazana emadzimai akaratidzira nezuro mumaguta emusudan achinyunyuta zvichitevera mashoko ekuti kune madzimai 13 akabatwa chibharo svondo rapera apo vanhu vairatidzira kusafarira kwavo utongo hwemauto munyika iyi mutungamiri wenational constitutional assembly professor Lovemore Maduku vanoti kunyange hazvo gore rinoranga rakaoma munyaya dzeutano pamwe neupfumi riri nani kana zvichienzaniswa negore ra2020 vamaduku vanoti vanhu vemuzimbabwe vanofanirwa kubatana kunyange vachipesana mumaonero ezvinhu munyaya dzakasiyana siyana ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo
gore ra2021 ranga riri nani pane gore ra2020 tiri kuona kuti zvinhu zviri kufamba hazvo bhati mbijana mbijana bhati riri nani hatingariti gore rakaoma kupfuura mamwe makore ese anga achiitika zvinhu zvizhinji zvichiri kungooma upenyu asi zvanga zviri nani pane gore rapfuura ra2020
sei muri kudaro profesa Maduku
chinhu chandingada kuti chiri nani ndechekuti zvekutanga muna 2020 takanyanyokuwara stereki nenyaya yecovid yanga yakasimukira zvokuti yakativhundutsa muna 2021 kunyanzwi takati vanhu takashayirwa nevanhu asi tanga taakuziva zvokuita tanga taakukwanisa kurarama necovid asi takangoluza zvedu hama neshamwari dzanga dzichienda tichingotorwa nedenda iroro Then kune zvinhu zveeconomy izvi tanga tichiona kuti kutenga kwemari yeZimbabwe yatinoti Zimbabwean dollar zvanga zvaanani pane gore rapfuura racho. Vanhu vazhinji vanoziva kuti pane panga pechitorambwa mari kuti ukada kuti ndoda kubhadhara neeco cash kana ndoda kubhadhara neZimbabwe dollar munhu aingokurambira kuti aiwa ndirongoda US and US chet. Muna 2021 zvanga zvaakuita kuti pamwe mari yacho ingati yadzika hayo pamutengo asi unokwanisa kuti uine eco cash unokwanisa kupinda mushopu munhu achikwanisa kubvuma kuti mari iyoyo itenge. Ndozvinhu zvandiri kuti zvanga zviri nani kunyanzi waakuda mari yakawandisisa kupfuura yataishandisa mamwe.
Tanga tichitaurawo nevanhu vari muZimbabwe vari kuti izvo rwendo runo zvinhu zvakavaomera nekuti zvinhu zviri kudhura kuburikidza nekukwira kwaita mitengo yezvinhu. Imi muri kuti zvinhu zviri nani, mungatsanangure kuti sei muri kuti zvinhu zviri nani.
Nyaya yekukwira kwemitengo yangogara iriko, ini ndiri kutarisa picture yekumberi mberi yekutarisa kuona kuti patakamira apa nepatanga takamira pamashure apa tiri kuramba ichidzokawo mashure here kana kuti zvinhu zvedu zviri kufamba but mbijana nembijana hazvisi kufamba zvatingada kuti zviite. Saka kuoma kuupenyu kwakatoramba kuriko, vanhu vari kuomerwa neupenyu. Asi munhu akati zviri nani anenge achikombeya kuti gore rapera negore rinei. Ndozvandiri kutaura izvozvo. Saka kungava kusiyana kuona.
Semutungamiri webato rezvematongerwo enyika, zvii zvamungataure kune vanhu vane musiyano nemaonero avari kuita vanhu ivavo?
Handisi kuziva kuti vari kuona zvakasiyana nevari kuona zvakasiyana ndevapi. Chandiri kuziva ndechekuti izvezvi tingada kuti kune vanhu veZimbabwe makore ari kuya gore rinoteera iri tinenge taakugadzirira nyaya yesarudzo kuti zvinhu zvinyatsoimprova zvifambe zvakanaka, tinofanira kuchinja hurumende iripo, tiunze imwe hurumende inoita kuti zviimprove kwemene. VezanuPF vagarisa vezvematongerwo enyika tingati vava nemakore 41 vachitonga nyika ino. Ndosaka zvinhu zvichifamba mbijana mbijana. Saka ivhu ndaindati zvaanane kubva pane zviri nani kubva pane last year hazvitauriri zvanaka stere. Kungotaura kuti vari kuda kuimprova asi havazogoni kuimprova zvakanaka. So zvinonga zvaakuda kuti tikangoramba tiine hurumende iyoyo iripo hatizombonyanyoona zvinhu zvatinoda kuti zvifambe. Tinenge tichingoramba tichingoshanda zvinhu zvedu bit by bit.
Kune vamwe Professor Madhuku vari kuti izvo imimi muri kutaura nyaya yekuti izvo yasvika nguva yekuti izvo hurumende iripo inge ichichinjwa, asi imi muchionekwa muchidyidzana nehurumende iyoyi kuburikidza nemusangano wePollard. Munoti kudiko vanhu ivavo?
Musangano wePollard musangano wekuti vanhu vane zvematongerwo enyika mapolitical parties vakwanise kushanda pamwe chete vachipanana pfungwa dzekuti nyika ienderere mberi. Saka kana munhu ari muPollard haasi kutombodyidzana nehurumende iripo. Munhu kana ari muPollard ari kushanda mashandiro anotoitwa mune nyika yega yega. Vanhu vemunyika havafani kuvengana nekuti vanenge vari kumapato ezvematongerwo enyika akasiyana siyana. Saka kutaura kwevanhu vanenge vasiri kuti pamwe vanyatsoona kuti nangwa chikuru chePollard ndechiti, nangwa chikuru chePollard ndechekuunza maonere mukati menyika yekuti kana tiri vatungamiriri vemapato akasiyana ngatingoramba tichisangana tichipanana pfungwa. Asi patinenge tichipafungwa vari kutonga zviri kwavari kuti vari kuzvitora rega vatavasi kuzvitora. Vakana vasina kuzvitora, vanhu vanenge vachivhota vanofanira kuzotaurirwa mugore rinoteera kuti aiwa patanga tichishanda navo vanhu ava takavapa pfungwa yakati neyakati asi havana kuitambira. Saka imimi vanhu vanofanira kunge vava kujaija vanhu ivava.
Mashoko enyu panguva ino yezororo rekisimusi negoredza kuvateereri venyu neZimbabwe yese jekerere.
Ndiroda kuti Salav Mo Madhuku, mutungamiriri weNCA, ndoda kuti kune vanhu vese vemuZimbabwe nevatsigiri vedu vebato redu reNCA, ngative neChristmas yakanaka. Ndinokushuvirai kuti gore rinouya 2022 riite gore rakanaka kwamuri mose. Tinoda kuti Mwari atitungamirire mukati mwenyika yedu nekuti nyika yedu ibudirire. Ngative nezororo rakanaka, tofara murunyararo nemhuri dzedu neshamwari dzedu nevanhu vakavakidzana nesu. Tiite nguva yakanaka. Ndine gonda rekuti muna 2022 zvinhu zvedu zvemukati mwenyika nekushanda pamwe chete zvicharamba zvichienderera mberi kusvika tasvika 2023 pachaita sarudzo.
Mutungamiri weNational Constitutional Assembly Professor Love Mo Madhuku vachitaura vari parunhare vari muHarare. Hatina kukwanisa kubata mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Zvezvemitambo muzimbabwe vanoti vari kuenda kumaruwa kunosangana nehama neshamwari panguva ino yezororo rekisimusi negore idzva. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Vakawanda vavo kusanganisira muzvare Ana Muguni, avo vaive mukuru wekumahofisi eZimbabwe Olympic Committee uyezve vakagadzwa mukomiti yeugadzisana bvumunyika, vanoti vanenge vari kuchimanimani vachionana nehama neshamwari.
Tinenge tiri kumusha tichionana semhuri, kuna vamwe vari kubva kure, kuna vamwe vari muno muZimbabwe vatataona kwenguva yakareba, saka tinenge tiri tese.
Mutambi wetsiva Brandon Denese anoti anenge ari kumasvingo achifara nevamwe avo anga ave nemakore maviri asati aonana navo.
Kisimusi nongotenda kuti mwari anenge achitigomera tinenge tichipo, ini ndiro masvingo, ndiro zhira, tinenge tichingofarawo tiriko kumasvingo. Tiriuta mukombe wangu.
Murayiridzi wevabati vepadhedhe vechikwata cheZPC Kariba Chenjerai Dhuve anoti awanawo nguva yokuve nemhuri yake pamwe nemukana wekushanyira hama kumusha.
Pa Christmas apa ndenge ndichifarawo wangu ndine vana vangu tichiwana mukana tichishanya kunosvikawo kana kumusha tichimbonoonawo vana mama kumusha ikoko tinofara tinawo.
Asi murongi wemitambo yetsiva ane mukurumbira vasave nemaomao vanoti vachange vari pamba vachigadzirisa machikichori avari kurongera veruzhinji munandira.
Tese tinenge tiri mumisororo taka batwa nemhuri dzedu dzakasiyana siyana kusvikira muna January umu, ndinovimba kuti muna January inini pachangu ndinenge ndichiita mutambo wetsiva wekutanga kwegore muna January iwoyo unoteverawo. Saka ndinoti vanotevera nyaya dzetsiva toonana mugore idzva 2022, apo tinoziva kuti tinenge takakutakurirai zvakawanda zvetinotarisira kuti zvichaitika munyaya dzetsiva.
Munyori wezvemitambo Admire Muhemeke uyo anogara kuEngland anoti anga achida kushanya kumba kuZimbabwe asi izvi hachakwanisike nemhaka yeCovid-19. Muhemeke anoti achange ari pamba akazorora nemhuri yake achitarisira kuti 2021 aive akamira sei.
Takangounganawo semhuri nguva inenguva yekungozorora tingaite sei, ndiyo zorora yacho ka ndiyo Krismasi yacho. Saka yacho zvindonge ndichiita pakrismasi ndakagara zvangu.
Nemutambi wechikwata chenhabvu cheFC Platinum Gift Bello anoti anenge ari pamba achigadzirira mitambo inotevera.
So Christmas tachangospendo zuva racho iseroro nefamily tichingotandaruwa zvedu tiri pamba.
Murayiridzi wevamhanyi uyezve ari sachigaro webhoard reMidlands Athletic Association of Zimbabwe vaPatson Mderedzi vanoti havasi kuzorora sezvo vane basa guru ravakatarisana naro revamhanyi vechidiki.
Paholodhi ino yeChristmas kuti new year sezvo ndine vana vechidiki tichange tichitrena paholodhi pano kubva musi wa 27 December kusvika musi wa 8 January tichange tichitrena now for those 2 weeks tichigadzirira kubva kuchikoro vachatanga temu yavo yekutanga ine athletics mukati.
Vatambi vemitambo yakasiyana siyana vari kuenda kuzororo mushure megore iro ranga rakavaomera zvikuru nemhaka yechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati. Manzuwa Edelia achiti hapana chafamba kutuya kwa muri kuchibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Muchirongwa chelive job na 8 PM tiri kutarisa gadziriro dziri kuitwa dzekisimusi yegore rino. Sezvo nguva yedu yapera regai tingotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi.
vanhu vakawanda vachaedza kutora mari dzavo kumabhanga izvo zvichaita kuti vaomerwe nezororo mutungamiri wenational constitutional assembly valavhumo madhuku vanoti gore ra2021 ranga riri nani kana zvichienzaniswa negore ra2020 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawwwvoashona.com ini ndini Ray Choto ndiri muwashington dc ndichiti muve nezuva rekrisimusi rakanaka mangwana
Só com isso, cara.